A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, November the 19th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyabuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at women's empowerment. We're also taking a look, especially what strides women have made to penetrate the male-dominated professions or industry. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Thursday at 8:30 p.m. But as you know, women out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Olosine ilobo mama. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the internet, on the web, on www.voazimbabwe.com. Loba ku www.voaindebele.com. Loba njalo ku www.voashona.com.
This point in time in our country, we appreciate seeing the slow but sure progress towards the representation of women in traditionally male-dominated jobs. The most recent example being the one of the two female pilots that flew to Victoria Falls recently. We find that this already starts to challenge the norms and standards that apportion certain jobs, certain roles and responsibilities to men and to women, and that make us believe that those jobs or responsibilities are based on nature or are based on biology, whether you are man or a woman. Yet we know that no, they just be based on the social organizing that was in our society. So it is good that we are starting to see a deconstruction of those norms, of those standards. But speaking to most women that have been pioneers in getting into these traditionally male-dominated jobs, it's a very lonely place up there. It's a very difficult place there. where every step of the way you are being challenged to prove that you are as good as the men that should have been in that space. Our appeal, I guess, as women's organizations is to just say we need to be supporting those people that are in that space.
Welcome. If you're just joining us, this is the Women's Roundtable, and tonight we are looking at women empowerment with particular emphasis on strides women are making to penetrate male-dominated fields. What are your views on the issue?
Marvelous. As the year comes to an end, some women and women and rights groups are questioning what strides have been made in the empowerment of women, especially after the African Union declared this year as the year of women's empowerment and development towards Africa's Agenda 2063.
Yes, PJ, as we heard earlier on, actually from the Women's Coalition of Zimbabwe, they are saying that women who have taken up professions that were normally male-dominated need support, and it is often lonely when one becomes a pioneer. So I spoke earlier on, PJ, to Mrs. Virginia Mwanigo, who was saying that it's very important for women not to just leave the women that have made it to the top, you know, to their own, because everybody's looking at them to see how they are going to make out, how are they going to perform? So they are being judged even before they do the job. So it's our job, you and I, to support the women who are at the top.
To support the women, Last week, Zimbabwe was in the headlines when two women pilots from Air Zimbabwe broke the glass ceiling by conducting a historical flight to and from Victoria Falls. The flight, two female pilots, Chipoma Timba and Elizabeth Simbi Petros, successfully flew Air Zimbabwe Boeing 737. And they are not the only two women at Air Zimbabwe right now. I understand there are five of them.
Which is good, actually, PJ, because, you know, the impression that everybody got in the media was that maybe they were the only two. But the most interesting thing was that they actually made the inaugural flight with both women pilots on board. Although this is a
welcome move. And the cabin crew, too, was all
interesting.
Women.
Interesting, PJ. And we saw earlier on, actually, we saw the Ethiopian crew, including the pilots. The crew apparently also recently did the same thing. They literally went on board. Everybody was a woman.
Woman power.
Yes. So we're getting there.
Yeah, and also the Kenyan Airways, I understand they also did the same.
And here in America, not going very far, PJ, Southwest Airlines, I saw also on social media, they did something similar, although at that point in time, they were just looking at the female pilots. So, you know, power to the women.
Yes.
But although this is a welcome move, PJ, for women's advancement, some say a lot still needs to be done.
Yes.
Although women involved in aviation industry during the last two decades has steadily increased, and women can be found in nearly every aviation occupation today.
However, the numbers are still small by comparison. Women pilots, for example, represent only 6% of the total pilot population in the world, according to the International Society of Women Airline Pilots.
Well, interesting stats there, PJ, but we want to hear from you, our listeners. What are your views? And remember, we are not only talking about women pilots.
Women pilots,
we're talking about all the male-dominated fields out there. So if you know, if you're Kumusha and you have become a chief, please give us a call. We're very interested to hear how you are, you know, leading in your community.
Yes, engineers, every field, in the even in the army, we've made women commanders.
Yes.
Even presidents.
You're right, PJ.
Yeah.
So nasi muchirongwa chedu chemadzimai, the Women's Roundtable, tiri kutarisa isu, mabasa ari kubatwa nemadzimai, panyaya yemabasa agara achinzi iwo ndeye varume. Asi parizvino tinoona sekunzwa kwatari kuita nekutaura kwatiri kuita kuti aiwa izvi zvasanduka, PJ. Parizvino zviri kunzi izvo zvinogona izvo kuti mudzimai aite basa ripi.
Zvaro.
Nekuti bumbiro redu remutemo rakabvumidza kuti izvozvo zviitwe. Uye zvetanzwa sangano re Women's Coalition of Zimbabwe richiti aiwa madzimai, kana maonawo mumwe wenyu mudzimai akwiridzirwa, mubatsirei mubasa rake. Nekuti kakawanda kwacho tinoona kuti madzimai takanyanyotarisa munyaya dzematongerwo enyika, ndovanoenda kunovhota. Ndovanoita zvakawanda, asi hationi vachivhotera mudzimai
biyawo
ehe biyawo tinoona vachivhotera ivo varume zvinozonetsa zvemangwana asi zvinhu zvakawanda zvatiri kutarisa nhasi pichi
hanzi musaite PhD lingainzi PhD pull it down lamhlanje kuhlelo lwethu sihluzeni bomama sihluza udaba lolu olokuthi abesifazane sebehlakule ndima bani ekungeneni ezikhundleni emsebenzini eyayivele ibekelwe obaba kuphela kumbe abesilisa ikanti ke kumaviki amabili ayedluleyo kube lokukhuluma lokuxokozela kwabesifazana abasebetshayela indizamchina eZimbabwe ababili abakhanye bephuma sibile emoyeni lasebulenjini la kubo Facebook lapha ababili uChipo lo Eliza kodwa ke ngokukhuluma labantu abe eZimbabwe ngizwa kuthiwa kulabe esifazane abangabashayeli bendizamchina marvelous abahlanu 5 ikanti ke ngomnyaka odluleyo last year bebe yi 6 bebe yisithupha ngoba kade kulo unkosazana Emilia Njovana ngake ngakhuluma la kudala sibili besaqalisa I think ngomunye owaba ngowakuqala umtshayeli wendizamchina ikanti ke kathesi sokuthiwa sowasuka eZimbabwe sowaya e-Emirates yikho ke lokhu ephakamisa iflag yeZimbabwe lakhona ngale
aiwa PJ mune zvawataura izvo zvinonwisa mvura kuti iwo wakatombotaura nevamwe vaimbotyaira ivo ikoko kuEzimbabwe vakatanga basa ira madzimai tombonzwa kubva kuna Selmo Mutukudzi achiti ye strong girls nokuti tiri kunzwa kuti tine vanyarikani vakatimirira pari zvino asi tomboti mutakunanzwa de kuti timbomiramira mucha to some African singers, some strong girls who actually collaborated and got together to do this song for one, an organization that fights poverty. And we have our own Selmo Mutukudzi who's featured in that song. But at this point in time, we'll take our first guest, Sisi Rutendo. Muripo ere parunare? Rutendo Bana. Toku chinga bidza hii mauya muri pa Skype aiwa zvinofadza timbokuona ishuwa makadiko
Tikona kana maradio
Ehe monyatso taurisa kuti vanhu vakunzwei Muri mumwe wemadzimai varikuita mabasa iwo aimbofungidzirwa kuti anoitwa nevarume titsana ngure kuti ndapi mabasa amuri kuita pari zvino
Pari zvino currently do not drive my 30-ton trucks, outlet trucks, and at the same time, you know, I'm training to be a pilot.
Inga zvinofadza. Saka ndimunenge makuenda muchinotyaira nevasikana veku eZimbabwe vatanzwa ava nemadzimai aya. Chii chakaita kuti mufunge imi kuti muende kunoita zvekutyaira kungave kuri kumagonyeti kana iko kundege?
Well, kumagonyeti ndai my dad baba wangu runs used to run a trucking business. So I decided to join him and help him. And I got interested in the actual driving of the trucks. So he assigned three of his best drivers to teach me and to train me. And that's how I started driving my 30-ton trucks.
Amenosis PJ, maybe you may have a question for Rutendo there before we go to our next guest.
Aiwa
zvakangonaka. Pawakatanga iwewe kunge uchityaira. How did your parents take the news that you want to drive a gonyet?
Well, my mom is the one who was scared at first. But my dad believed that I could do it, and his trucks have always been serviced. So my dad and I talked about it, and he agreed, and he convinced my mom that everything will be okay. And after a while, she drive and my other drivers. My mom got comfortable with it, and she went along and she supported me.
Interesting. Maybe Rutendo, just hold on, PJ. We have actually a clip from her dad and her mom. Let's hear what they had to say when you made that request that you wanted to drive Magonyet.
The body language is that everybody gets surprised that girls have to do such jobs like moving a 30-ton, 40-ton truck. Girls have to fly and so on. But really the trend is that in today's world, a girl can do whatever, achieve what a boy can achieve.
She took to the road in trucks, and that totally shocked everyone. It amazed me. It's something that I couldn't do personally.
Wadzakaoma, chakasangana nadzo, sevabereki. Asi kuoma kwenguva. Chakaita chinhu chidiki-diki chekuti hatingamboswera tichitarisira zvekuoma kwenguva. Icho chido, mwana ane chido, ane chakachinangwa chaive nacho, mwanasikana kawo. Then wovavarira kuti inini ndiri kuda zvekudhraivha magonyeti, ndiri kuda zvekuenda kunodhraivha zvendege. The dream yemwana yakabva yaita iyo chinhu chikuru, hapana chaifanira kutomboenda pakati pake nedream iyoyo. Kurara nenzara takatosarudza kuti zvitori nani kurara nenzara, ngaaite ndozvaata anoda, ndozvaita identify muupenyu hwake paakabva kuchikoro, ndizvo zvaarininge ari kuda kuita izvi. Chikomborero kupiwa naMwari, mwana anoidentifya dream yake, woti ndiruda kutoiteera dream iyoyo. Saka ndozvakatikoshera izvozvo, kukunda zvimhingamupiri zvingangouya munzira. Saka ndizvo zvatisvitsa patiri nhasi. Kuenda mudenga umu ndaiwanzoti nai Rutendo, my first days ndaiti Rutendo, kana waenda zvamunoti wanzienda solo wega na instructor uchidzoka nendege, haikona kunditaurira musi wacho kuti ndozvauri kuenda kunoita, ozonditaurira wadzoka, nekuti handingamboswera zvinhu zvakandiitira zvakanaka ndinenge ndichitya. My first day ndozvandaimuita, hana yairova zvechokwadi, ndaitya. Asi nekuti ndaingozongogumisirana Mwari vamuvhurira dhoiri, vane chinangwa naye, vanoda kuti aite izvozvi zvekubhururuka izvi, ndosaka vakavhura goni racho. Saka Mwari vachangomuchengeta vachifamba naye zvakadaro.
Ndinonzwa kufara kuti ndisisi vangu inini paanopfeka yunifomu yake yekundege uku, kuti ndiye anofambisa ndege chaiyo inopinda mudenga umu, patine nichiona kuti iyo ndege iri kubhururuka ndisisi vangu vaimutsa iyo. Ndinonzwa kufara chaizvo.
Wow, some very inspiring words there. We heard from Rutendo's mom, Rutendo's sister, and Rutendo's dad. They're just, you know, expressing just how proud they are of you, Rutendo. And so are we.
We are so proud of you.
But how difficult was it for you to break the news to your parents that you wanted to actually do, you know, to be a pilot after you'd done Jemagonyet?
Well, it wasn't hard because it's something that my dad and I have talked about, but we never really got to actually do it until one morning. My dad decided to actually approach me and say and ask me, "I do really want to be a pilot." Then I agreed, and we took a drive to Charles Prince to inquire how does one go about it, how do I join. Went to Charles Prince, we talked to some of the instructors, and one thing led to another.
And here you are.
But so we understand that also you've come across some challenges, those to do with finance. Tell us a little bit about that before we take our next guest, PJ.
Mm-hmm. Okay. How I raised my PPL fees was that my dad would pay, so would assist, would help me while I'll drive Mama Gwinyet, and some of the proceeds would actually go towards my fees. Sometimes I'll go like for 6 months without flying, because I'm trying to raise my fees on the road by, you know, delivering goods. And due to the economy in Zimbabwe, you know, a lot of companies that we used to deliver for closed and moved out of the country, out of Zimbabwe. And so, you know, CV Trucking, my dad's company, has collapsed, and we were forced to sell the tankers, my trucks, most of them, in fact, all of them except for one. So because of that, I'm unable to pay my fees.
Mm-hmm. Okay, Rutendo, just stay on the line, PJ. Sisi Rutendo varikutsanangura ivo kuti aiwa vaida chaizvo kuita zvekutyaira ndege asi pari zvino nenyaya yemaomero aita zvinhu munyika babavo vakatowanikwawo vachitengesa mota magonyeti avaimbodhiraivha avaiita kuti vakadhiraivha gonyeti votora mari voendesa kuchikoro vakawanikwa ivo vachitengesa kuitira kuti vaone mari yekuti aende kuchikoro asi pari zvino ari kuti ambomira achitsvaga iye kuti aone kuti mari inga awanikwe here.
Nkosazana Rutendo bhana lavo Rutendo hoti ngiti fahlafahla ngamancane ngingakai kumakumbo ukuthi lo kuzenontombazana lo mncane hayi ulezifiso sibili zokuya zokuba phakame angene kwezomsebenzi lo ovame ukuba ngowabesilisa uqaleke eshayela amagonyeti kunkampani kababakhe wazosuka lapho-ke waba lesifiso njalo sokuthi aye phambili abe kuba ngumshayeli wendizamchina yikho-ke ubeseqalisile izifundo zakhe lokhu esafundela ukuthi atshayele indizamchina kodwa-ke usebe lohlupho asedibane lalo khathesi olokuthi imali zangkhona azisabambani ngenxa yokungamanga kuhle komnotho elizweni ezimbabwe kwamanje yikho-ke abathanda-ke ukuncedisa uRutendo bhana ngayiphi indlela ngamacebo langemali singakwamukela sibili ngilethemba laye angabonga kakhulu wothi ke ngiye kunkosikazi sehlile gumbo siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama, injani?
Hayi nyaphila, sendikhohle ibizo
lomngabo. Tafumanei.
Tafumanei. How can I forget? Ngoba ngaliwe.
No, it's okay.
Yeah, uyibona njani ke lindaba yokuthi sokulabo esifazana abakhanya sebengena sibile emsebenzini bayangena laphansi emgodini basebeshayela lezi mota lezi ezinkulu amagonyeti sebeshayela indizamchina kukho konke nje okwenziwa ngabesilisa.
Okay. Ngiyabonga PJ. Okukhona ngalesi sikhathi ukuthi izikhathi seziguqukile. Udala kwakuthiwa umuntu wesifazana uhlala endlini ukhangela abantwana. Kodwa sibona ngokuguquka kwenzakalayo izinto sezidintshile. Abafazi sebenikiwe amathuba okuthi labo basukume bagijime bayenze izinto ezihlukeneyo. And ngenxa yokuthi sokule technology ezinye izinto kudala kwakuthiwa abantu kufanele amadoda yiwaqinileyo kufanele ayezingela benze izinto ezinzima. Kodwa kathesi sokulamathuba okuthi nge-technology yonke into is just a skill okumele ukuthi umuntu ayifundele. Akwanisi ukuthi akwenze. Akuthi ukuthi uma ungowesifazana awukwanisi ukwenza izinto ezinjalo. Kufuneka isifiso somuntu. Kufuneka i-focus. Kube le dedication. Ngoba thina abantu besifazana, the only downfall esiba layo, ngokuthi just because we are multitask, siyayehluleka ukuthi si-focus entweni eyi-one. Siyabamba izinto eziningi-ningi. Kodwa nxa ufuna ukuphumelela ube phambili ube phezulu kufanele ukuthi ubonakale lawo ufocus entweni udevelop iskill yakho njengalokho okwenziwa ngosisi Retendo ukuthi ufocused ukuthi ufuna ukuthayela indiza mthina ufocus ukuthi ngifuna ukwenza ukudrive ama-truck
lokhu lalokhu yenza ubamba ke umlomo khona lapho sike sithathe umlaleli esilaye ecingweni kodwa ke bamba ecingweni khonapho sixoxe luzelwe phela uhlele
aiwa DJ ndinotenda hangu wandipa mukana noti tina mbuya chinjai vari kuchivi ndati tingamise mbuya makadi mbuya chinjai
tofara mwanangu akadiwo
aiwa ndiri nani kwakadi kwachivi
kwachivi kakanaka.
Aiwa muri kunzwa iri mugango mbuya chinjai tiri kuona madzimai echidiki nyanya vari kuita iwo mabasa anga ari kuitwa iwo nevarume muri kuona sei zviri kuitika izvi
zvinonakidza chose nokuti kare munhu wakanga achingova ari munhu wapasi pasi achinzi haafaniri kana kuita chimwe chindokunga chero chitupa chaicho munhukadzi wakanga asingatori. Asi mazuva anotoona kuti zvanaka munhukadzi ogona kuitavo zvaanoda muupenyu hwake.
Saka mbuya kumaruva uku kwamuri muri kuona here mamwe madzimai achiwanawo iwo mabasa epamusoro kana kuita mabasa aimboitwa nevarume?
Vakawanda vava kuita mabasa iwavo nesuvo vana mbuya tava kugona kuitawo ndozvirimira zvinhu zvangu ndoga. Kare vaiti zita rinopinda mujembiro fanira kungoita romurume asi kozvino tava kuzviimbira toga tichinozviisira zvinhu zvedu tichitengesa.
Aiwa tinofara chaizvo mbuya nekuti zvamuri kutaura izvi zvinosimbisawo vazhinji madzimai akateerera kuti kana mbuya chinjai vekuchivi vachikwanisa kuita kudai aiwa navo vanogona meno kana mune yambiro yamukadewo kupa madzimai akateerera parizvino kana kurudziro panyaya iyo yekuita mabasa aimboitwa nevarume.
Ndinokurudzira madzimai ose kuti ngatigonevo kuzvimiririra zvakanaka kuti takasimba tichizvimirira tisingashi nokuti tiri munyika yedu tichizviitira zvazvinhu zvedu zvakanaka. Ndimai Matizirofa vari kuno kwachivi.
Aiwa tinotenda mai Matizirofa, munogara chokwadi muchipinda imi pachirongwa chedu. Tichatombotsvaga zita renyu timboona kutisa kutsvagirai wairesi yekuti mupote muchiteerera shuwa.
Shuwa ndimodokona kudipinza mazuva akawanda nokundengo.
Your airtime is exhausted and your call has been terminated. Please load airtime.
Aiwa michini yedu yekuno ndo inenge yazoita shanje. Tanzwa ichiti taura isi kuti mbuya vanenge vaita sei. Vasisiri panhare. Saka tinotenda iyi chokwadi mbuya chinjai. Asi nguva dzedu dzabva dzadyanana.
Tochiyambukira uko.
So
sichapela ngale kweebulenjini. Kuvalaleli vethu avaseredhiweni siyalivalelisa kwamanje. Kodwa ke makumbo nkosikazi Tapfumanei ungasuki ecingweni siyaqhubeka kuhlandla elilandelayo. Praxitis Jeremiah.
Join us on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye as we live stream.